tine ofisi itsva yatakavhura patende rezvileji. Izvi takazviita nekubudikidza neurongwa hwedu hwekanzuro hunonzi Ease of Doing Business. Ease of Doing Business inotaura iyo kuti munofanirwa kurerutsira vanhu vanoda kushanda nekanzuro, vanosanganisira vaya vada kuvhura mabhizimusi, vanoita zvetourizimu, vanoda kubhadhara kanzuro, vanoda kuvhukanisa nemaplani avo. Zvese zvinofanira kunge zviri padhuze navo kuti vati vanhu vachafambe nzendo dzakareba kuenda kunobhadhara. Ndosaka takati pasemulezi takaona kuti iye anoti pachirungu one stop shop. Vanhu vanoya kubanking, vanoya kuzodya, vanoya kuzotenga hembe, vanoya kutenga magrocery. Saka ndopanosvikira vanhu vari vachibhadhara mari dzavo vachida sei kuti vazobva ipapo futi vatange kudhiraivha kuenda kune mahofisi yedu yekanzuro hazvizovarerukire. Katikati aiwa vanhu vanenge vaine mari yavo ngatibva tangovaisira mahofisi ipapo. Izvi hatina kuita kusemulezi chete, tiri kuzviita guta rese jekerere. Kuona panzvimbo dzinenge dzinoungana vanhu tovaisira hofisi ipapo, vopota vachibhadhara zvavo vachifara vachita zvavanoita. Hangurozozwa kuti ndine chenji yangu yandida kutobhadhara kukanzuro, unobhadhara urada kuti chenji yangu ndozina hangu ndonoidya, oenda onoidya abhadhara mari yake yekanzuro.
Vagari vari kutambira sei urongwa uhu?
Hofisi yepasemulezi iri kufarirwa zvakasimbarara chose, iri kufarirwa nekuti vanhu vautaura kuti aigazvi inga kanzuro inozoteererawo zvatinotaura, ende isusu tiri kutofarawo kwazvo nekuti tateerera zvinodiwa nevanhu.
Imose kanzuro muri kutambira here makadhi, uye mune dzimwe marero dzamungati hatitambiri kana makaamira sei?
Isu sekanzuro hatina kadhi ratinoramba. Kwaine kadhi rako tinoenda pamishina yedu yekuswaipa, tongocheka ipapo wobhadhara nezim switch. Tine mavisa kadhi, mamaster kadhi, uyai mubhadhare, hatirambi. Kana usina kadhi ine yatinoti one wallet, ine yatinoti eco cash, ine yatinoti tele cash, noti uya futi chii ubhadhare nesistimu iyoyo, hatirambe. Ukaenda kubhanga uine akaunti namba yedu ukanoita RTGS tinobvuma futi. Tikaenda pawebsite pedu peharesiti kanzuro inoyatinoti online banking, tinogona kucheka kuti dhura kwakakura sei, woriona wobva wapuwa maoption yekuti unoda kubhadhara sei, wobva wabhadhara futi. Tiri kutambira mabhadharino ose.